mana zoe maixisi zakawanda chinichiri apa dekuti area ya manzoe mapurazi wanofanika kudyara chikafu ipapo but vaakuzochinja hanzi uye tiise mhuka tiite conservancy chinichiri apa dekuti wanu wacho ane shungu nemari chete noti kufungidzira wekubatsira wanhu vari pasi o vakomana iwavo vakapiwa maminda yekudyara chikafu so therefore nyaya iyi inonetsa
ko tichitarisa mhuka dzakaita senzou shumba nembada zvinokwanisika here kuti zvichengeteke zvakanaka papurazi apa
kana area yacho isina mamiti nechine chii hazvichengetwa ipapo nzou inotsokera pava akadzibatwa chinhu chinonetsa vedu kuti nzou vari kuda area yakakurisa plus mbada haukwanisi kuchengeta pasiri pafenzi ende hazvino dzinofamba nousiku so nyaya iyi munezve havana kumbuzifungidzira mushe mushe vakazopindira nechiganyavhu and hazvibatsire munezuva mangwana kuti pane vanhu vakawanda vachakwara vachifira ipapo nenyaya dzemhuka idzodzo.